Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Dzitsva 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti nengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Bhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti vabvumirana kuti nengo dzaro dzeparamende nemumakanzuru dzisabuda muparamende uye dzirambe dzichiita basa radzakasarudzirwa nevanhu. Zvichitevera sarudzo dzemabuy elections dzakaitwa zvondorapera, vamwe vatsigiri vebato iri vanga vachikurudzira kuti nhengo dzeparamende dzebato ravo dzibude muparamende senzira yekuratidza kusafara nokubirwa kuri kuitwa sarudzo. Vakafanobata chigaro chomutauriri webato iri vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti veruzhinji vaone zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vanhu ava vakaiswa muparamende nevanhu uye vanhu ndivo vachavabudisa.
Vamiriri vedu vari muparamende vakasarudzwa nevanhu. Tinofanira kuremekedza zvakasarudzwa nevanhu nebudikidzo yavabuda musarudzo. Kana vaMnangagwa vasingadi vatungamiriri vedu vari muparamende, hatingavaitiri basa rekuvabuditsa isusu. Ngavavadzinge ivo, nyika yese iona kuti munhu asiri kuda vanhu vakasarudzwa nevanhu sandiyo CCC. Asi ndivaMnangagwa. Asi vamiriri vedu vemuparamende vane chitsvambe chavakapiwa nedare guru remusangano reCitizens National Assembly kuti kana muriko kuparamende hamufaniri kunyarara, munofanira kunomiririra vanhu muchitaura zvichemo zvevanhu sezvamaona zvichiitika nhasi. Vamiriri veparamende vachimira rezhimu ichivhenekwa kuti irezhimu isingadi demokrasi munyika, vachitumira mapurisa kuti apinde abuditse nhengo dzeparamende muparamende. Zvakakosha izvo zvokuti vanhu vaone kuti munhu ane mhosva, ane chitema chaari kuita, uyo ari kubudisa vanhu vari kutaura chokwadi mukati medare reparamende yeZimbabwe.
Kune avo vamwe vari mubato renyu vanga vachikurudzira kuti nhengo dzenyu dzeparamende dzibude muparamende, munoti chii kwavari?
Isisi tinotambira mazano nemiono yese inobva kuvanhu. Hapana muzano kana muono watisingatarisi nekuzeya. Asi tazeya sedare guru, tinotarisawo maadvantages nemadisadvantages nemastrategies anenge achivungwa nemusangano. Toona kuti pari zvino hatingaiti hweguruwe hwekudambura makuru. Vanhu vari kuda kuti vanhu vedu varambe vari muparamende vachitaura chokwadi, vachimira vachibvunza kuti kouya anonzi Scott apinda sei mudare. Vanhu vakarambidzwa kuvhotera munhu wavanoda pai. Pasi zvakatikoshera izvozvo, idare guru rinoonekwa nenyika yese, zvaonekwa zvaitika, yafumurwa rezhimu. Saka vanhu vedu vacharamba varimo, ichasvika nguva yekuti kana kunzi ngavachibuda vachabuda. Asi pamusoro pekusabuda kwavo nemataura vanenge vachiita mudare guru reparamende, kune zvakawanda zvichaitika pasi patinoti paground zvinenge zvichiitwa nevanhu venyika ino, macitizens vachidhimanda kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, vachidhimanda kuti vachabangwe nevanhu vavo veZANUPF vamiswe kuramba vachiita zvavari kuita zvekuita nyika isagadzika.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, asi vave kushandira sangano remakereke epasi pose reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vanoshora bato reCCC vachiti rinofanira kuratidza kuti rabva zero sezvo vanhu vazhinji vakavavhotera netarisiro yekuti bato iri rinokwanisa kuvamirira. Vachinyora padande mutande reX raimbonzi Twitter, mufundisi Mutata vanoshora zvakataurwa neCCC mushure mekuita musangano wavo nemusi wechitatu vachiti vanhu vakange vakamirira kutsanangurirwa nekuudzwa zvinoita kuti vazive kuti vane vanomiririra. Tabata Reverend Mutata kuti twinze zvizhinji.
Hongu zvatanyora pavahwandende zvekuti izvo nyaya yemultiparty democracy tinoikoshesa zvikuru, nenyaya yekuti vanotonga vanofanira kunge vachiitwa held accountable, kana kuti vachikwanisa kuzvidavirira kuvanhu vakavavhotera, uyezve vachi tsoropodzwa neopposition. Opposition inenge ichiongorora kuti zvinhu zvinofamba sei. Tinoziva kuti opposition inoshanda muenvironment inorema zvikuru, kwete muZimbabwe chete but nyika dzakawanda.
Dr. Mutata, makatarisa bato guru rinopikisa muZimbabwe, nhamo yamuri kuona ndeipi?
Nhamo yatinoona ndeyekuti opposition yeCCC naiyovo dzimwe nguva inozvifuura mumakumbo nokuzvipinga ndare kana ichiti yabva kuita musangano yonyora kuti izvi ndo zvatatenderana zvatichanoita. Asi kana ukazviongorora wowana kuti mahumbwe zvitambavanana hazviratidzi kuti zvinhu zvaitwa navanhu vano mundangariro wokuti ndiwo vangava hurumende yamangwana. Saka ndo zvandanyora ndichitini, hai zvinoda kuti naivo vakwidze chikero chekutamba chavo munhandare yavari kunyange zvinhu zvichirema, but naivo vanofanira kunge vachiita mubato wavo nenzira yakakwirira. Tivonewo kuti pasangana vanhu vanofunga zvavanoita, uyezve vanenge vachiita zvinhu zvekuti zvinopfuudzira mberi zvishuvo zvavanhu vanenge vakavavhotera.
Apa mukatitsanangurira zvishoma here, Dr. Mutata?
Nokuti ndiro basa reopposition, ndiro kupa vanhu tariro vachiti kana isu mukativhotera izvi ndo zvatinogona kuita izvi. Zvino kana vachiti zvavanonyora anenge akaita semahumbwe, vanovatevera vanovora moyo nokushayiwa kuti ndiyo alternative here. Zvinotsvakwa kuti alternative iyoyo inge yakasimba kuitira kuti hurumende iyipati iri kutonga yezano PF ikwidzewo mabhurugwa, nenyaya yekuti inenge ichiti vanhu vatiri kukwikwidzana navava ishasha, uyezve vanoziva zvavanoita. Ndo zvandandanyora padande mutandiro reTwitter. Asi hongu vamwe vanogona kunge vazviona sokuti tiri kunyomba mubato weopposition. Haisiyo vavariro. Vavariro ndeyekuti kana tichikurudzira multiparty democracy, tinotsvaka kuti hurumende ngaidilivhe zvayakapromisa kuti ichaita, uyezve neopposition ngaipewo makwikwi anoita kuti vari kutonga vazive kuti havasi voga. Totenda vawane.
Avo vange vari mufundisi Kenneth Mutata vari parunhare kuGeneva, Switzerland, neStudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromisi mukwananzi kuti tinzwe divi ravo.
Reverend, tinovaremekedza zvikuru, muono wavo tinouremekedza ende tichautarisisa. Asi mataurira atinenge tichiita, tinenge tichitaura tiri pakamanikidzana, hatigoni kuti tiuti bvu zvese mudariro ndava. Hamusi mega vatsigiri vebato vanenge vakateerera, kune vakawanda vanenge vakateerera panenge pachitaugwa. Saka panoiswa meseji kuvanhu inoiswa neuchenjeri, asi isusu ngatitsanyanyo verenga message yaiswa ngativerengei zvito zvichaitika muparamendi zvichaitika paground zvichaitika kwakasiyana siyana ndopamuchaona resolution yemusangano haibudi ne statement resolution yemusangano inobuda nezvito zvichange zvichiitika paground chienda mberi tichiita yatinoti isusu muchirungu the path to legitimacy.
Avo vanga vari mufundisi Kenneth Mtata pamusoro avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC vapromise mukwananzi vari parunare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dambudziko rokushomeka kwemagetsi munyika rikasagadziriswa nyika hakuna kwairi kuenda. Muzvinafundo Masocha vataura izvi zvichitevera kurudziro yakapiwa hurumende nebhanga guru repasi pose reWorld Bank, iro rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo dambudziko iri richikonzera kuti nyika irasikirwe nemari inoita bhiriyoni remadhora ekuAmerica nemuraudzo kana kuti US 1.27 billion gore roga roga. World Bank rinoti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisabudirira kana kukura. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tunzwe zvizhinji.
Kushayikwa kwemagetsi munyika zvinobva zvadzosera chaizvo upfumi hwenyika shure, nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitwa namagetsi zvinogona kubvira kana kuverenga kwavana vechikoro chaiko pamwe chete nemumabhizinesi umu. Tikatarisa isu kuti mabhizinesi mazhinji muZimbabwe angova okubata-bata, vangava vanowereda, vangava vanosona, tingati mahembe dzavanhu, mayunifomu, ike zvinezvi vachigadzirira kuvhura gore rinouya iro, zvese izvo zvinezvi zvisingafambi kana kusina magetsi. Mumabhizimisi makuru aya namamwe madiki vanenge vakumanikidzirwa kuti vashandise majenareta. Majenareta anodaiwo peturo inodhura, saka zvinozoita kuti zvinhu zvose muzvitoro umu zvinge zvichidhuravo kana vamabhizimisi vadhurisirwa.
Professor Masocha, zvirongwa kana kuti zvinangwa zvakaita seVision 2030 hazvibetserewo here nesimba kana kuti shungu dzokugadziriswa kwezvinhu zvakaita seizvi?
Hatina kwatinosvika senyika kana kuya kwatinonzi hedu isu Vision 2030. Hakuna Vision 2030 inosvikwa kusina magetsi. Ufumi hwedu hwenyika yeZimbabwe huri kudzokera shure zuva nezuva, nokuti kuvhiringika kwazviri kuita kanyako kunotora mari chaiko kumabhanga kana kunana Western Union, kunana MoneyGram kuya. Zvinhu zvinenge zvichivanetsa nokuti panoshayikwa magetsi pamwe matandemutande maindaneti aya anofambisa zvimwe zvemabhizinesi anenge asingafambiwo zvakanaka. Saka kusakufamba zvakanaka ikoko kumwe kwacho kunozoratidzika tichiona maraini akawanda wanda, angavawo kutenga, angavawo kutora mari. Inguva yokufambisa upfumi hwenyika inenge yakatobatwa iwe mutereri kana uri muraini, unotoka uchiziva kuti ndokuuraya kuri kuitwa upfumi hwenyika ihuhuhu. Novanofanira kunge vachitipa zvombo zvokushandisa zvakaita samagetsi zvinozoita kuti magetsi asikokana mvura chaiyo inoshayikwa. Kuzoita iko zvirwere zvakaita sana korera, saka kuzvipatara uko hakukwanisi kushanda kusina magetsi. Tinoona kuti vamwe vanhu vanozofa, saka vachinge vachifanira kunge vachishandira nyika hapana zviri kufamba kana magetsi asipo. Ndosaka kuna mari dzakawanda dzinenge dzichinzi dziri kuruziwa mufumi hweZimbabwe kana kusina magetsi. Ichokwadi ichocho chaizvo zvokuti tiri kudzokera shure sa chaizvo senyika kana nyika ichishayiwa magetsi seizvi.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi ndivo vanonyanya kuremerwa nenyaya dzeuori kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Sandra Matendere vanoti uori munyika hwanyanya, naizvozvo chirongwa cheNational Anti-Corruption Strategy chinofanirwa kutsigirwa zvikuru nekuti vanhu nemasangano akasiyana-siyana ari kuisa misoro pamwe chete vachitsvaka nzira dzokudzikisa uori munyika. Ngatinzwei Muzvare Matendere vachitsanangura.
Uori idambudziko rinosangana nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toda kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine dambudziko irori rehuori. Pane inonzi National Anti-Corruption Strategy yakalonjewa muZimbabwe. National Anti-Corruption Strategy iyi inoita kuti vanhu vakasiyana-siyana vave vanoisa musoro pamwe chete kuti nyaya dzehuori dzingaderedzwa sei. Panosanganisira vecivil society, vemedia vari imomo mustrategy imomo, touya vehurumende vemapazi akasiyana-siyana uyezve veparamende vanopinda muanti-corruption strategy imomo. Saka ndoda kuti ini pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinonga zvichiitiwa asi hazvizoonekwi nokuda kwekuti huori hwacho hwatekeshera. Panyaya yecivil society pane dambudziko riripo rekuti mitemo imwe iri kuisiwa iri kuita kuti vecivil society vanzwe kutya kuti vataure nyaya dzimwe dzakasangana nedze corruption dzemahuman rights kana kunyatso kubudisa zviri kuitika nokuda kwekutya mitemo iyoyo.
Mitemo yamuri kutaura apa ndeipi uye inonetsa sei?
Sewe Patriotic Act tinonetsa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kuva patriotic kwacho kuita sei kana kuti kusava patriotic kuita sei. Zvinozoita kuti vanhu vatadze kunyatsa kubudisa zvavanonga vachida kutaura nokutya kamutemo iwoyo wakabva kuisiwa. Saka nderimwe dambudziko rinosangana nevanonga vasiri muhurumende vatingati vecivil society.
Dambudziko guru ramuri kuona munyaya iyi nderipi?
Pane dambudziko rekuti vanoita zvematongerwo enyika vazhinji vacho vanonga vakushandisa mazita emusangano kuti vapinde munyaya dzehuori. Vamwe vacho vanonga vachitonyepa vachishandisa mazita evakuru kuti vasasungwa kana kuti varege kubvunziwa pane zvavanonga vachiita. Ndoda kuti zvakare pane vematongerwo enyika mapato acho makuru ose ane vanhu vanoita huori. Hatingati ibato rimwe chete rinoita huori hwohwo. Nekutikatarisa kumakanzuru chaiko, makanzelas vanoita huori hwekupanana mastens azvisiri pamutemo kana kuti nemitengo isinganzwisike, mitengo yakanyanya kuderereza. Saka tinoona kuti ndeve opposition ivavo vamwe vanonga vachiita izvozvo zvekupanana mastens. Touya kune vematongerwo enyika vari kubatwa mberi ZANU PF, vanoitawo izvozvo zvekupanana kana iri minda kana kuti maopportunities kana kuti kumamines ndokunonyanyoitikawo huori hwo. Vanonga vachishandisa mazita evakuru, pamwe pacho vakuru iva vanonga vasingatombozivi but inyaya dzinonga dzichiitika. Ukaenda kumamines unonzwa kuti imaini yemunhu anonga aine chinzvimbo mumatongero enyika. Saka tingati politics necorruption zvinonetsa kuti tikwanise kuzvipatsanura nekuti vazhinji vanoshandisa mazita evakuru vanonga vari mupolitics kana kuti kushandisa mukana wekuva padhuze nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru muhurumende kana kuti mupolitics kuti vaite nyaya dzehuori.
Muzvare Matendere, pangaitwa sei apa? Pangagadziriswa sei?
Panoda kuti pasimbiswe mainstitutions anoita nyaya dzekurwisa huori zvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority. Taona isu kuti saki mugore rino vanga vachibata kunyange vari vakuru vemumakanzuru kana kuti vakuru vanonga vaine zvinzvimbo mumapolitics. Saka ndizvo zvatinochikurudzira kuti vanhu vanonga vachihwanda nemapost kana kuti kuhwanda nekuva padhuze ne vatungamiri hurumende kana kuti vatungamiri vemupolitics kuti vaite huri vose ivavo vagosungwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust, muzvare Sandra Matendere, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica.
America inocherechedza Africa sedunhu guru mune zvematongerwo enyika uye inotsvaga kugoverana zvinodiwa pamwe nepfungwa nezviito. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutyidzana neAfrica, Amai Molly Fee, pavakapa hungbongo wapfupi yadarika vari pamberi pedare reCongress muAmerica. Kupidigurwa kwedzihurumende kuchangobva kuitika mudunhu reSahel kunogona kuve nechekuita nezvimhingamupinyi zvikuru zvakatarisana nedunhu iri, chikuru chiri nyaya yekusasimba kweutongo yagara iripo, kukwira kwenyaya dzeugandanga nekusakwana kweupfumi nekushayikwa kwemikana yedzidzo kune vechidiki vemudunhu iri. Vakati, tiri kuona kuti mhinduro dzedu mukubviswa kwedzihurumende pazvigaro nechisimba dzifambirane nekusimudzira kukasika kutirimuka kwematongerwo, vakatsanangura Amai Fee. Vakapa semuenzaniso vachiti zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto muna chikunguru muNiger, vakamisa rubatsiro kuzvirongwa zvechiuto runosvika madhora mamiriyoni zana nemakumi mana kana kuti 140 million, mamiriyoni mazana matatu emadhora kuchirongwa cheMillennium Challenge Corporation nekudyidzana kwavo mune zvekuchengetedzeka. Vakati kusimbisa sangano redunhu reAfrica reECOWAS iro rinowirirana neAmerica panyaya yekunyuka kwekubvutwa kwemasimba, vari kutsigira zvakasimba nhaurirano dzariri kuita nehurumende yechiuto muNiger nekubatsira kuti vasimudzire rubatsiro mukutara nguva yekuti nyika iende kuutongo hwejekerere, pamwe nekuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaBazoum varegererwe. Vakati America inoramba yakamira semusambangwena mukutsigira kwayo vanhu vemuNiger nekuramba ichipa rubatsiro mune zveutano nezvirongwa zvechikafu. Vakati tarisiro yekudzoka kweutongo hwejekerere muMali iri kuramba ichiita duku, apo hurumende yakafanobata matomu inotsigirwa nechikwata chewana yakasarudza zvakare kunonotsa sarudzo uye iri kumanikidzira kuisa dunhu rekuchamhembe kweMali pasi payo. Amai Fee vakati kudzikira kwenyaya dzekuchengetedzeka kukwira kwouwandu hwevanhuwo zvavo vari kufa nekuparadzwa kwezviwanikwa zvenyika mucherechedzo wekuwedzera kwenjodzi iri kukonzerwa newana. Vakati Burkina Faso iri kutarisana nedambudziko rekuchengetedzeka pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati tiri kukurudzira vanhu vemuBurkina Faso kuti vashandise nzira dzinodzivirira chigandanga dzinotungamidza mberi kuchengetedzwa kwevanhu. Vakati tinoziva kuti kushandiswa zvakanyanya kwenzira dzechiuto kudzivirira chigandanga sezvakaitwa muMali kuchakundikana. Vakatiwo kugadzirisa matambudziko ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika muBurkina Faso, tiri kukurudzira kuchinjanwa kwemasimba ekutonga kunofambidzana nenguva inoziviswa kuvanhu vose. Vakati apo tiri kutsigira vamwe vedu muAfrica mukubuda muzvimhingamupinyi izvi, tine chivimbo chekuti kutungamira nezvatinoziva kuchatsigira zvakasimba urongwa hwedu hwekugadzikana.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica maaverekerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura pana musoro wana munangaro maakunzi mapiwa zvombo nechaina kana uri munhu mutungamiri wevanhu wadi kutaura kuti musandipenyu zvombo, ndibatsirewo nemishonga yemuzvipatara, ndibatsirewo nemari yekuti miviri yangu isumuka. Saka neZimbabwe mavoyo maiona mhando yeduka maona kuti kukitine pavanhu vapedza mai zvikuzikana hakuda zvokutofamba chitogiredha nekupfuura chaiko nekuti vapiwa zvombo nechaina. Saka toraramira kupi kuvanhu vezimbabwe kana chiti munyika tina president munyika kuti mu president atadza kutsvaga mushonga akutitsvagira zvombo zvekuda kuti urai mhando yedu yatasara nayo muno munyika ndavamunangarwa nevamwe wavo vatedze vavo vese tosvikarini nditambudzika muzvipatara hamuna mushonga vanhu vari kufa nenhingirini nemarariya apa vanhu vari kubudurisa mabhiri unotenga zvombo hapana kwatiri kuenda madzangu anamukomatonga chapera kufa dai mari atotikomborerawo taona kurarama zvakanaka muzimbabwe taane tsunami chirwere tsunami ndavamunangarwa tenda hangu
mamuka sei pastudio 7 apo haini zvangu chindongokumbira kuti kusi kuti ngavabvise mamps avo kupariamendi vangosiya zano nachavamwe wake namamp avo nekuti hazvichashandi kuti varambe varimo nekuti vacharamba vachingorikolewa ngavasiye mamp vamunangagwa nachavamwe varimo kutenda
pastudio mamukasei vana mukoma tanonoka vana mukoma Raymond kuri sei dangotauro hangu nenyaya yezvombo zvechina inotodhoneta zvombo kana muchida kuona kuti Zimbabwe vanhu mangosara nekugara muchitindiri ima Zimbabwe nyika yakatobaya kudhara ani mukutoona vari kutodhonetirana zvombo pare renyatwa haina kana pain stop zvayo pain is haiko but mumwe munhu anotodhoneta zvombo zvokutoreva kuti zviri kutoitika zvekuti vanhu muri kufa neurwere korera wateva havatori naye nazvo motonzwa murume mukuru achitoshamarara kuti ha tine hama dzedu dzechina dzinotida isu sadzisi hama dzedu tofanirwa kufarira vanhu vakaita sana America vanodhoneta mishonga inotirapa munyika tingafarira vanhu vari kutodhoneta zvombo zvekuti varwisane nemaminerals edu avari kutoba munyika vachibetserana nevavari kupa zvombo ivava
ndaingoda zvangu kuti ndizive kuti chinonzi mutemo chii nekuti ndikatarisa muZimbabwe munyika yangu vanotaura nyaya yekuti chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe apo ndinowirirana navo kana chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe vanopwanya misika yevanhu hanzi haisi pamutemo ndowirirana nazvo ko iye purezidendi ndoda akazvigadza zvisiri pamutemo panofambiswa sei nekuti muZimbabwe hamuna chinonzi mutemo kana ndakazvitarisa munhu wese ari kuita zvisiri pamutemo kubvira kuna purezidendi wacho kuenda kumakabhineti acho vanongodzinga vanhu mumapariamendi zvisiri pamutemo saka chinonzi mutemo chacho chichazotedzwa riini uye chiiko chinonzi mutemo chacho ipapapa am very confused kuti kana vachiri mutemo vari kuti kudii nekuti ndakatarisa muZimbabwe hamutorina mutemo kodzero dzevanhu dziri kungombonyikidzwa saka chinonzi mutemo chacho amen
ndoda kumbobvunza inini kune vetriplec kuti munee muchimbofungeiko pamunee muchingoramba muchitaura same thing zambiira maelection vanhu varohwa hamuna kodzero dzevanhu saka munofunga kuti zvichachinja ZANUPF hazvipi zvakachinja ZANUPF matare muZimbabwe hafu akachinja nezanupiro kapurisa masoja saka hapana reason kuti murambe muchingochema nezvinhu zvamunoziva itai action kana musingakwanisi regai kwete kuramba muchingobongombora muchiitira vanhu noisi
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu bhanga guru repasi pose reworld bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande